Panguva iyo hurumende iri kuwedzera matanho ayo ekudzivirira kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri kubhadharirwa mitero. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neZuro vakaburitsa mutemo wechimbi-chimbi kana kuti Statutory Instrument 7 unomanikidza vanopinza zvinhu kuti vange vachiburitsa magwaro anoratidza kuti vabhadhara mitero pane zvimwe zvinhu. Gwaro rakaburitswa neZuro iri rakatara zvinhu gumi nezvipfumbamwe zvinosanganisira zvekudya, zvekuwachisa nezvekupfeka, zvekuvakisa nezvimwe zvinonzi zvinosungirwa kunge zvichiratidzirwa umbowo hwekuti vakazvipinza vachibhadhara mitero. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti vanotsigira danho rehurumende iri vachiti ndiyo nzira chete yekuchengetedza nayo makambani nezvitoro zvemunyika zviri kubhadhara mitero kuhurumende pamwe nekupinza vanhu mabasa.
Idanho rakanaka chaizvo randinototi dai rakatoitwa nguva yapfuura iyi tisati tasvika patava apa, nekuti hatingafambisi nyika vamwe vachiita madiro ekupinza zvunhu mahara pamabhodha wozotarisirwa kunzi vaite makwiki nemakambani anoita zvinhu zviri pamurawo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti matanho ari kutorwa nehurumende aya ndedzimwe nzira dzairi kuedza nadzo kuunganidza mari inopinda muhomwe yayo, sezvo paine umbo hwekuti mari iri kupinda muhomwe yehurumende pari zvino iri kuramba ichiderera.
Zvaiitwa izvi ndo imwe nzira dzekumobilize marevenues, asi zvinogona kuita kuti vemabhizimusi mamwe kuzengwachita provide evidence ye customs clearance netikonzero zvinenge zvakasiyana siyana. Zvinogona kuita kuti maoperations awanga achafekwa zvakanyanya, nekuti zvazviri kuda ndizvo kuti vakatadza kuprovide evidence yeclearance. Zvinoreva kuti zvinhu izvo zvava kubatwa nezimbra.
Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vanozvibatira mabasa emaoko reSMEs International Expo, vaDelight Makotose, vanoti chiri kuita kuti vamwe vatore matanho ekupinza zvinhu nedzimwe nzira dzisiri dziri pamutemo inyaya yemitero yakanyanya kukwira.
Matarifs avanocharja kuvanhu vari kupinza zvinhu deno zvati dererei, kuitira kuti vanhu vagone kudi kupinza zvinhu zvavo, voita business pajekerere. Naiye hurumende ichiwanawo mari revenue inobhadhagwa yemataxes.
Vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano reCommon Market for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti vanobvumirana nedanho rekuti mitero inofanirwa kunge ichibhadharwa, asi vanoti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti varombo vasave ivo vanoguma vaomeserwa.
Apa zvautoratidza kuti kuda hurumende yatirasikei gwara. Aiwa, isusu tinobvuma kuti ngakuwanikwe vanhu vanobhadhara mitero majuti zvakadaro, asi ngakunyanye kutarisiswa zvinobva ku ivo vanopinza mbatya dzacho mumabhodha, ndokune mhosva.
Hurumende gore rapera yakaumba chikwata chiri kutungamirwa nebazi rezvekutengeserana chakanangana nekumisa kupinzwa kwezvinhu munyika zvisiri pamutemo. Asi danho iri rinonzi nevamwe rakonzera kushayikwa kwezvimwe zvinhu munyika. Saka ringagadziriswa sei dambudziko iri? Vangwenya vanodzoka vachiti
ava vanotengesa matakshop kana downtown havangapiwe mhosva yekuti ndo vanovharisa vanasipana nao kei, nekuti kuvharwa kwemashopu mahombe hakusi kuchikonzereswa nemaSMEs, kuri kukonzereswa nemonetary policy inorambidza vana okay nanasipa kuti vange vachitengesa zvinhu zvavo nemaUS dollars.
Kubva muna zvitagore rapera, Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA inonzi yatora zvinhu zvinokosha US 2.4 million dollars zvanga zvichiedza kupinzwa munyika zvisina kubhadharirwa mitero. Ukuwo nekuda kwekusimukira kwezvitoro zvidiki kana kuti matakshop zvazara munyika, zvimwe zvitoro zvikuru zvinonzi zvave kukundikana kuzadza masherufu azvo nezvitengeswa nekuda kwekuoma kwezvinhu, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvave kumanikidza kuvharwa kwezvitoro zvikuru zvakawanda munyika. Kunze kwekunge hurumende yatora matanho anogutsa mativi ose, vamwe vanoti zvinhu zvicharamba zvichiita sebhasiketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kududunuka.